Ngasema ane kanga mutemo death penalty kana kutongerwa rufu mutemo unowaishandisa nedzimwe nyika kana kuti vakakuona kumakandidzi mamwe vanoshandisa mutemo iwowo iri nzira yekudzera vanhu kuti vasaite vasatore upenyu hwevanhu especially vachida vachidziva and so iye muzimbabwe nyayo ihadeede kutosawo mutemo iwowo tikaubvumidza kuti uenderere mberi tikatarisa mitemo yenyika iri kuti kana paine munhu anotongerwa rufu anofanira kunge ari munhu echirume kwete munhu echidzimai but 21 years kusa 70 years munhu echidzimai haapindi ipapo asi munhu echirume so rede mutemo from the word go utori segregatory so it is a right for someone to live even when a person commits a crime anotongerwa life sentence muprison not kuti munhu atongerwe kunzi ngaachiurayiwe so generally we say mutemo iwowo haufaniri kutongooneka muzimbabwe laws.
Zvino takatarisa pakamira nyika pari zvino munoona here zvichizogonekwa kunzi ngaumiswe?
Ya tingati mamiri akaita napati ndo pane tofanira kuona kuti mutemo uri kuya at what time in the country is very important on that note because there should be timing and there should be sensitive to that kuti mutemo ukauya at a time when things are a bit sensitive zvekuti munhu akatongerwa rufu because of an issue ine zvekuita nezvematongerwo enyika I think that one is bad. It is being abused.
Iro shoko ramwari rinenge richimbotiwo kudii maringe nemitemo yakaita seiyo iyi?
Tikatarisa kuna kubuda chapter 20 verse 1 yacho kuenda mberi mwari akatiti usaurayo zvehandizvere so ukauraya you have taken the person of God ndosaka mwari akati no hatidi zvakadaro